mabhasikoro zvakanguva yasekutamba mushure mekunge ndatenge kwa bhasikoro nevarungu vandaishandira kuno kusouth africa ndichienda kubasa makuseni ndichirishandisa setaxi ndobva club yelions pretoria south lions vandiaprocha kuti vanoda kuita zvemijaho yemabhasikoro neni chibva ndabvuma chibva ndaseta pameting navo nevarungu vandaisenzera kuti vauye vazogara nevarungu vandaisenzera kuti vavaudze ndonyaya yatada kufunga kuita maweekends kuti ngati ndiwo mawira zvakaita muchidimbu nekuti tikada kuirondedzera tingapedza zuva rose.
Mune mijaho yamati mapinda here nekuchovha mabhasikoro ikoku?
Ndingangoti mijaho ndaita yakati wande kuno kusouth africa asi kuti ndingaidoma nemazita zvingatora nguva ndichangodoma miviri mitatu chete. Resi hombe yandakaita ndingati its Bridgestone route 66 mountain bike pandakaita number 3 yanga iri yemazuva matatu. Ndikaita zvakare resi inonzi Absa Cape Epic tikabuda tiri panumber 56 in category tikabuda tiri panumber 108 paresi yose. Iyi resi yakada kungofanana navana Tour de France. Ndikaita zvakare mamwe akati wande handichakwanisi kuti ndimadome nemazita.
Tiri kuona kuti iye zvino muri kuita mijaho yenyu muri kusouth africa, makaenda rini kusouth africa uye chii chakaita kuti muende kusouth africa?
Ndingangoti kusouth africa ndakasvika nekuda kwokuti baba vanga vafa, saka panga pasisina munhu anga achikwanisa kutichengeta uye kuchengeta amai zvakare.
Tinoda kuti imi muri munhu anorarama neurema, zvino zvazvinokukanganisaiwo here mumijaho yamunoita iyi?
Ndingangoti yes, pane imwe nguva zvine maeffects azviina unokuda kuti basco kuti uringe uchiri chovha balance zhinji iri kutsoka maringe nekunge wakatsika papedha ndo kune balance zhinji, asi muchidimbu kutaura dzimwe nguva kuti ndo zvandiri zvinobatsira dani kunyarara kutora nguva refu wakanyarara asi mukati uchisafa. Ndingangoti ndakaita problem pakusataura kuvanhu uye kuda kuti vanhu vazive kuti ndo zvandiri.
Tingati here mapindiro amakaita mumijaho yemabhasikoro iyi itsaona yakangoitikawo mushure mekunge matengerwa bhasikoro nemurungu wei?
Kwandiri ndingangoti haiziri iri tsaona nekuda kwokuti bhasikoro chinhu chandaifarira kubva ndiri muduku. Pandaigara kuti ndikatumwa neshoka nababa ndaiwanza kunotora bhasikoro rava vasingazivi ndobva ndaenda, saka chinhu chandakangokura ndichifarira zvokuti handingati ndakaita tsaona kunge ndangova mumakwikwa aya, haisiri iri tsaona. Icho chinhu chandakakura ndichida nemwoyo wangu wese, asi kuti ndakanga ndisinawo fungidziro kuti ndingazosvika pandave nhasi.
Iye zvino muri kuchovha mabhasikoro muri pachikamu chipi kana pachinhanho chipi? Munganzi here muri nyanzvi, inganzi muchirungu professional, kana kuti muchiri pakati pekuve nyanzvi nemunhu achiri kudzidzira unyanzvi?
Ndingati ndichiri ndiri pamasemi professional. Chikonzero nokudawo kuti ndinofanirwa kuenda kuZimbabwe kuti ndinochovha manationals. Ndikange ndachovha manationals ekuZimbabwe then ndobva ndakwalifya kuenda paprofessional. Ndinobva ndakwalifya kuenda paprofessional because hazvibetseri kumhanya kunyika kusiri kwako, kunyika kwako vasingazvizive. Unofanirwa kunge uchibva kunyika kwako vachizviziva, then kana vachinge vaziva kunyika kwako ndopa unokwalifya kuita professional.
Tichitarisa remangwana renyu netarisiro yenyu mumitambo iwoyi wemabhasikoro, zvii zvamuri kutarisira?
Pari zvino ramangwana rangu tarisiro yangu ndeyekuti ndinge ndichirepresenta nyika yangu yandinobva kusimudzira mureza weZimbabwe. Uye ramangwana rangu tarisiro yandinayo ndeyekuti sezvo ndiri makenika wemabhasikoro, mugadziri wemabhasikoro muchishona, ndizove neshopu yanguwo yandinenge ndichigadzira mabhasikoro ndiri ndichiona ndiri kuZimbabwe kwete muno muSouth Africa. Even chero muno muSouth Africa kana mwari vachinge vatendera ndinge ndichirana a small bike shop. Ndingati tarisiro yangu yeramangwana rangu. Uye vanogonawo kusapota vagona kusapota nepadiki pavainapo kunyika kwedu kuti ndigowanikwa ndichidzokera kunyika ndichitanga kumhanyira ndiri munyika uye kusimudza flag yeZimbabwe. Vane tushoma twavainato angava tingati masponsors kunyika yedu yeZimbabwe vagokwanisa kundisimudzawo ndigowanikwa ndichisimudza flag yenyika yedu. Ndo tarisiro yangu ramangwana.
Ndeyapiwo matambudziko amunosangana nawo mumutambo wenyu uyu anogona kunge achikudzorerawo shure?
Matambudziko atinosangana nawo nguva zhinji ndeyekuti dzimwe nguva handikwanisi kumhanya mamwe maresi kuburikidza nekunge tisiri kukwanisa kuaafodha kuabhadhara, uye dzimwewo nguva kune kuri kure nekuda kwematransport ekuti tisvike ukoko zvinotitadzisa kunge tichiita izvozvo. Plus sezvo muchingoziva kumhanyira kunyika kusiri kwako, even chero panonzi gore rapera vanhu vari kuwana maawards, iwo hauna chaunowana because une usiri wekunyika iyoyo. Saka ndingati ndo matambudziko andinosangana nawo zvakanyanya. Asi pamwe kana tichinge tazobva taenda kumanational pana April, pamwe zvinhu zvinouya zvichimira zvakanaka.
Mune zvikwata zvamunoshandawo nazvo here muZimbabwe kana kuti muri kungoshanda nezvikwata zvemusouth Africa chete?
Ndingangoti makore ose apfuura since 2016 kusvikira pari zvino ndaingomhanya ndiri muzvikwata zvekuno kusouth Africa chete. Asi ndingati kutanga gore iro rino mumwe mwedzi wapfuura ndiri affiliate under club 1 yekuZimbabwe through kuti ndinge ndichiita racing license yekuZimbabwe. Ndiri affiliate, kana tichiti affiliate kureva kuti kana ndodzokera kunyika kuZimbabwe ndinenge ndichimhanyira team inonzi Siya Phambili Racing Club iri based in Bulawayo. Ndo yandichange ndichimhanyira kana ndiri kuZimbabwe. Saka ndingati nekuda kwemaracing license unofanirwa kunge uri affiliate under club yekunyika kwako kubva makore ose ndaisenzesa racing license kuno kusouth Africa, yanga iri under Tri Wolf Club ndo yandichisenzesa.